Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27 Chikunguru July 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Hurumende inoyambira vemabhizimisi kuti vasakwidza mitengo yezvinhu vachipomera mhirizhonga yakaitika kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine zana rine makumi manomwe nevatatu 3173, zvichitevera kufa kwevanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine makumi mashanu 2050 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave mirioni imwe chete ine zviuru makumi mana nemakumi mapfumbamwe nechimwe zvine mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevatatu 1,491,493. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi masere nezvinomwe zvine mazana maviri ane gumi nevatanhatu 687,216. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita chiuru chine makumi maviri 1,020. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana mana ane makumi masere nevatatu 483 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu mazana matatu ane makumi manomwe nevanomwe 377 vakafa. Mashonaland West ichiteverwavo neManicaland ine vanhu mazana matatu ane gumi nevasere 318 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevana 99,944. Vapora vachiita zviuru makumi matanhatu nezvinomwe zvine mazana masere ane makumi maviri nevanomwe 67,827. Hurumende inonzi iri kuferefeta mashoko ekuti pane kuzama kushandisa kusagadzikana kwakaitika muSouth Africa munyaya dzezveupfumi muZimbabwe senzira yokushandisa pakukwidza zvakare mitemo yezvinhu munyika. Izvi zvakaziviswa nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nezuro kuburikidza nemashoko avakaburitsa padandemutande reTwitter. Vachinyora pasi pezita remadunhurirwa ravanoshandisa rekuti Edjamwanda 2, vacharamba vakati mhirizhonga yemuSouth Africa haikodzeri kushandiswa pakukwidzwa kwemitengo yezvinhu munyika. Vakatiwo hurumende ino ruzivo nezvazvo. Mitengo yezvinhu munyika inonzi iri kukwira zvisina tsarukano mumasvondo mashoma adarika. Studio 7 haina kukwanisa kubata vacharamba panyaya iyi, asi dzimwe nyanzvi dzezveupfumi pamwe nevamwe vemabhizimusi vakatombo yambira kuti mirizhonga iyi yaizogona kukanganisa nyaya dzehupfumi muZimbabwe. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti pane zvinhu zvitatu zviri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Handingangotsangu sehurumende vane kodzero yekuita ongororo dzakadaro kana vane zvavari kucherechedza kana kuti kana vari zvava vane zvavari kuziva. Asi maonero angu inini pane zvinhuwo zviri mukati menyika zvinotokonzerawo kukwira kwemitengo tisati tatomboyambuka muganhu tichienda kusouth africa.
Zvii zvamuri kutaura kuti zvirimo zvingadai zviri kukonzera kukwira kwemitengo?
Pane zvinhu zvitatu zvandinoona zvinosimudza mitengo zvingangova zvakaitika. Chekutanga, kuuya kwemari iya 50 bond. 50 bond yakonzera kuti ma10 bond achirambwa mukutengeswa kwezvinhu. Chechipiri, kukwira kwemihoro yevashandi. Zvisinei hazvo kuti chinhu chakanaka kuti vashandi vanofanira kuwana cheuviri chinovararamisa. Kukwira kwemihoro tinozviziva kuti kunokonzera kukwidzwa kwemitengo nevatengesi. Kwozoitawo kuti zvimwe zvinhu zvatinoshandisa mukugadzira zvedu nezvimwe zvatinotoshandisa, pane ongororo dzakawanda dzakaitwa dzinoratidza kuti zvinenge zviri kusouth africa. Saka mirishonga yakaitwa ikoko yaiita kuti zvimwe zvinhu zvingadai zvakauya zvinonoke uye kuti mitengo inge ichikwira kuti zvikasike kusvika.
Tichitarisa nyaya dzekukwira kwemitengo ikoko, hapana here zvinofanira kuitwa nehurumende kutara mitengo kuti inofanira kusvika apa nepapa?
Dambudziko rekutara mitengo takariona muna 2007 tikaona zvinhu zvaakushaa. Asi kuva nemitemo yakajeka uye kusangodhuma vanotengesa zvinokwanisa kubatsira. Uye panyaya dzevashandi zvakakosha kuti hurumende inge ichikwanisa kutaura nevashandi vange vanewo mari dzinotenga. Chechitatu chinofanira kuitika ndechekusimudzira nyaya dzekuti zvizhinji zvatinoshandisa zvinge zvichigadzirwa munyika munomu. Zvizhinji zvatinotengesa, makore apera aya taitenga nematoothpick nematishu. Vamwe vakuru vachitounza mvura dziri kumwa chaidzo chaidzo kubva kusouth africa. Zvinhu zvakadaro ndo zvimwe zvinozokonzera kuti imwe mari iri kuenda kunze kwenyika ichifanira nge ichishanda muno izorasika zvokonzera kukwira kwemitengo. Saka panoda kumutsiridzwa mafactory. Takaona $18 billion ichinzi ichapiwa avo vanogadzira zvigadzirwa asi havana chavakawana.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vagari vemuHarare vanoti havana chivimbo nezviri kutaurwa nekanzuru zvekuti vachawana mvura mushure mekunge yati yapedza kugadzira michina yekugaya mvura kuMorton Jeffrey iyo inonzi yange isiri kushanda zvakanaka. Vagari ava vanoti kanzuru iri kuisa upenyu hwevanhu munjodzi munguva ino yekurwisa denda reCOVID-19 sezvo utsanana hwakakosha. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nzvimbo dzakawanda muHarare dzainge dzisina mvura kubva musi wechishanu, zvakapa kuti vanhu vakawanda vaende kunoungana pazvibhorani zvinokwanisa kuvapinza munjodzi yekutapurirwa chirwere cheCOVID-19. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti dzimwe nzvimbo dzakaita seWarren Park dzakatanga kuwana mvura nezuro, vachiti vane tarisiro yekuti misha yose isina mvura ichange yave nemvura nenguva isipi sezvo mvura yave kupombwa kubva kuMorton Jeffrey Water Works zvichitevera kupedza kwavanoti vaita kugadzirisa michina inochenesa mvura. Vachideme vatiko pari zvino kanzuro yavo iri mbishi kugadzira pombi dzose dziri kurasa mvura kuitira kuti mvura isvike kuvanhu.
Guta reHarare riri kuita zvakawanda kuti mvura inge ichisvika kuvagari. Iko zvino pese panenge pakaputika tinogadzirisa, uye kana tikaona panenge pachishupa kuti mvura isange ichienda kuvanhu tinogadzirisa. Tine basa rakawanda riri kuitwa kuWarren Control, ndibasa rinoitwa kuMorton Jeffrey nguva nenguva yekuvana.
Asi vamwe vagari vemumisha inogara veruzhinji vakaita samai vongai Mashaya Mhanda vekukuwadzana vanoti havachina chivimbo nekanzuru sezvo mvura inogara isingabude nguva zhinji zvave kupa kuti vaswere vaitsvaga mvura muzvibhorani.
Tanzwa nekuenda kuzvibhorani, kanzuru yakatyarira mvura musi weFriday ichiti ichatifurira mvura asina nhasa vasati vavhura mvura.
Uongororo yaitwa neStudio 7 yaburitsawo pachena kuti mumwe misha inogara veruzhinji yakaita semufakose nekuwadzana mvura yanga isati yave kubuda. Mutungamiri wesangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vanoti kanzuro yave nenguva ichitadza kupa vagari mvura inovakwanira, vachiti mvura zhinji inorasika isati yasvika kuvagari sezvo pombi dzinofambisa mvura dzichigara dzakaputika. Vamudzingwa vati mvura yakakosha zvikuru mukurwisana nedenda reCovid-19, vachiti kutevedzera kurudziro yevezveutano yekuti veruzhinji vageze maoko nguva nenguva kunonetsa kana pasina mvura. Vatiwo kushayikwa kwemvura mumisha yakawanda inogara veruzhinji kuri kuwedzera mikana yekuti vanhu vatapurirwe chirwere cheCovid-19 sezvo vanhu vachiswera vakaungana muzvibhorani vachitsvaga mvura. Ongororo yakaitwa nekanzuru inoratidza kuti guta reHarare riri kurasikirwa nemvura yakachena inosvika zvikamu 65 kubva muzana kana kuti 65% kuburikidza nepombi dzavetsaru dzinorasa mvura, uori hunopa kuti vanhu vasingakodzere kuwana mvura vaiwane uye kubiwa kweimwe mvura. Kuchenesawo mvura iri mudhamu reLake Chivero kwave kunetsa nekuti yasviba zvinopa kuti vanhu vambopiwa mvura ine tsvina. Vamwe vanoti panoda kuvakwa mamwe madhamu akaita seKunzvi Dam kuitira kuti vagari vawane mvura inovakwanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti haribvumirani nezviri kurongwa nehurumende zvekuti chikoro chine vana vanopfuura chiuru chitsemurwe nepakati kuti vana vechikoro vaite vashoma senzira yokurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvinoda kuitwa nehurumende izvi zvinogona kukonzera kuti vadzidzi vanenge vapasanurwa kubva kune vamwe vazotadza kudzokererwa muzvikoro semazuva ose. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tunze zvakazara pamusoro pezvirongwa zvebazi ravo uye mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa pataenda pamhepo. Asi nemusi wesvondo vandoro vakaudza vatori venhau kuti havana chekutaura pamusoro penyaya iyi pari zvino. Vamasaraure vati hurumende yapererwa nemazano sezvo zvichingotora munhu mumwe chete ane utachiwana hwecoronavirus kuti aparadzire chirwere ichi kuvamwe zvisinei nekuti vangani panzvimbo imwe chete.
Dai kuti chikoro chimwe chete chinoita vana vanodarika 1000 haina kugadzirwa nevana vechikoro, haina kugadzirwa nevabereki vavo, haina kugadzirwa nevarairi. Zvakagadzirwa nenyaya yekuti pakaitika mwaka mukuru hurumende ichitadza kuvaka zvikoro. Iko zvinoti nebacklog yezvikoro zvinodarika 3000 zvisati zvavakwa. Saka kana tichida kuti tigadzirise nyaya iyi inoda kuti tiinvest muinfrastructure development kwenguva refu, haisi nyaya yekungoti unongovhurumuka otomuka ototi hatichadi kuti vana vadarike 1000 pachikoro. Kana vati vatadza kusvika 1000 vachaendepi? Vodzidzira kumatende kana aiswa hongu. Asi toziva nenyaya yekutarisa kumashure kwataiita zvataivimbiswa zvese kuti zvisaiswa muzvikoro, masanitaiza chaiwo akamboshayikwa, kuchizowanikwa mari yekuvaka chimwe chikoro chekuti vamwe vana vadzidze. Tiri kuona paine njodzi hurusa yekuti vamwe vana vachazoshaya mukana wekuaccessa education nenyaya kuti hurumende yedu haisi kuzozvipira kupa vana kuti vadzidze.
Saka chii chamungati makatarisana nacho vamasaraure?
Dambudziko hurusa ratasangana naro nderekuti utano hurumende iri kuita seNGO isii sakonza kuti mastakeholders emueducation, asi yakutokonza kuti madhona. Ikanzwa zvaenzwa nemadhona zvakamboitika kwakati yotomhanya nazvo. Dai vambouyawo kumastakeholders vataura nemaunions maSDC nevamwe, taona kuti dambudziko iri torigadzirisa sei. Taakuda kuti vana vagumire pa 1000, taakuda chakati, taakuda chakati. Zviri zvedu ngazvive nemuono nemurongwa hwakakwana.
Zvino changa chakaipa chii naiva masaraure kana hurumende ichiti inoda kuti pachikoro pese pese pasapura vana vanoita 1000? hurumende ichiti inoitira izvi kuti chirwere checovid-19 chisapararira. Chamunoshora apa chii?
Matanho ese angatorwe kuti COVID-19 isapararire. Chatinongoshora ndechekuti vana vacho vanenge vazonza vachakwane pachikoro apa vachamboende vachazoendepi. Nekuti takamboona hurumende ichitadza kuuyisa zvinhu zvidoko doko semasanitizer, semagloves, personal protective equipment. Saka hurumende ichavakira vana ava here zvikoro zvekuti vadzidze kuti vasadzidze vasingadarike 1000. Ndopatinongoshora kuti haasi mainterventions anozoita here kuti mumwe mwana asara isina kwekudzidzira. Hatikana hurumende yati homwe yedu yatogara tichicelebrata yakuzovaka zvikoro izvozvo. Tinofara kuti zvikoro 3000 zvatanga takashoterwa nazvo zvakuzovakwa. Hatingafari chaizvo. Tiri kungonyunyuta kuti hazvizoite here kuti vamwe vana varasikirwe nemukana wokudzidza.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Herald rinoti senzira yokurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 musangano weZANU-PF unoitwa gore rega rega kana kuti ZANU-PF Annual National People's Conference uchaitirwa padande mutande kana kuti paintaneti mumwedzi wagumi guru October. ZimLive.com inoti pane kunyunyuta kukuru pamusoro pemitemo iri kurongwa nehurumende yekurambidza vana chiremba nevana mukoti kuramwa mabasa. Pasi pemitemo ichiri kugadziriswa iyi, vatungamiri vemasangano anomirira vashandi vanogona kutongerwa makore matatu mujeri kana vakawanikwa vaine mhosva yekukurudzira kuti vashandi varamwe mabasa. Nepfenyuro yeZBC inoti nhasi Chipiri, umwe wevanomirira Zimbabwe kumitambo yemaOlympics kuJapan, Peter Wesler, achange achikwikwidza nhasi. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sei pastudio 7 pano apa mashoya akadiko miri yenyu vana mukoma mose motipa nhau dzinofadza kubva kustudio 7. Tinofara nebasa rimunoita, tinofarisa kuti makaita zvakanaka kutipa nhau kusvika pari zvino. Njonzi Dennis kubva paCape Town apa. Mukumbirawo vanhu veZimbabwe mubatane kuti vanhu vakwanise kuti kana vachiita zvinhu zviya zvavaite nemwe umwe chete, because vanhu vaakupera nokusabatana muZimbabwe nenyaya yaCovid-19 yatosvikirwawo zvayo. Zimbabwe yacho yange yasina kumira zvakanaka pasikanzwanani apa, pachifungirwa kuti umwe uchandipa mushonga kuti ndife, asi COVID-19 zvakawanda kudai. Vanonga vanamate vakumbira kuna Mwari, vanobayirwa mainjekishoni chibayirwa mainjekishoni, asi vanokumbira varamba vakakumbira pana Mwari kuti zvifambe zvakanaka panguva dzese. Notenda muswere zvakanaka. Amen.
Mhoro ivatanonoka hwande pastudio 7 apo namukoma Blessing Zulu. Makawanda zvisingaiti, pane vamwe vananyatsa kutepenyura vane voice date kudai. Nauzaa zvinondinakidza zvisingaiti vechizitepenyura. Handichazivi kuti ndimukoma Blessing Zulu kana kuti ndimukoma Jonga Kandemiri baba, asi vanonga mukoma Jonga Kandemiri namukoma tanonoka hwande. Munofara here apapo? Mangwana tinonga tiine mimukona mukoma hwande. Ingadongoti mungondizivise vabato reMDC nekuti kudai zvinhu zvaibvira ka ndavatadzavachamisanga vatadze kuoma musoro vachiti hanzi tido kushandisa iroro zita rekuti MDC Alliance. Zita iroro ngarichinjwe ndokuti tigone kunyatsokuvateera zvakanaka, because vangashandisa zita rekuti MDC Alliance vanohwina maelection vosvika kumberi uku vopuwa fuvoni nesofundana Douglas Munzoro. Saka isusu vateereri vavo kuda kuti tinyatsokunzwa zita redu chairo chairo weMDC kuti chanzi MDC G.
Makadiko makadiko pachito 7 apo mesi vashama, tinofara nezvirongwa zvamunotipa nenyuzi dzechokwadi dzamunobuditsa. Haiwa, indaini kukumbira vahangu kuti vakuvakuru vehurumende dema mangu tionerawo kuti shuwa kuna maMP nemakanzlers vaine mugwagwa unobva paGoko stenda uchienda kuchitekete. Tara yacho yaparara, mota dzafambi zvakanaka, ende irodhi inofambisa zvunhu, inofamba nemagonyeti anosenga kotoni, mabhazi anobva Harare Bulawayo anofamba nerodhi iyoyo. rodio yanyangari asingatomboita ngo makomba makomba. Ini ndiri mugaro wekunzvimbo iyoyo kunonzwika madziva svido.
Manhera akanaka, manhera akanaka. Timu yeStudio 7 muri sei zvenyu? Todawo kuti mundibvunzirewo kuhurumende yedu yeZANUPF kuti haionawo here zvinoitwa nedzimwe hurumende kuti kana dzinge dzaakuita malockdown dzinobatsirawo macitizeni adzo sezviri kuitwa paSouth Africa apo navaRamaphosa. Veduwo vemuno havazoonawo here kuti ndo zvakanaka kubatsira macitizeni kuti tisatambure? Vanongogona kuvhara nyika bedzi, tavhara tavhara kuti vazive kuti vanhu vachatorarama sei, vachadyei, havanei nazvo. Kana tikataura kuti hurumende yeZANUPF haisi kugona, hanzi matumwa nenyika dzekumadokero. Asi iyo zveshuwo vasiri kugonawo zveshuwo, tinozoona nemabasa avanoita kuti havasi kugona. Tibvunzirewo tapota kuti ngavatibatsirewo. Tatenda.
Makadi vashamarari vose veStudio 7, ndinonzwa kufara zvikuru nenhau dzamunotipa dzakanaka nokufarisai mese mese vashandi veStudio 7. Ini nhasi ndine nyaya yangu doko iyo iitwa iyi yava kutanga kutoitwa negavhumendi yedu iyi. Vanoda kushandura mutemo wavashandi vezveutano. Vanhu vava kutozofa muzvipatara nokuti vose vachasiya mabasa. Vagara vane mari soma onza havatenderwi kutaridza. Vakatongodero vanhu vava kutofa muzvipatara nokuti vachasiya mabasa voenda kunana South Africa vondoshanda zvaikoko. Hatenda hangu uye vavarega kushandura mumbiro wemutemo iyoyo. Zvingoramba zvizvo zvanga zviri story right.
Makasei, makasei muri Zimbabwe. Ndinoita ndosisipana iri paSouth Africa. Ndaisingoda kukomendawo nyaya yenyu yemazuko aZimbabwe yauraya vanhu veurumende. Vanhu vazhinji vaisurvive through mapublic transport vaishanda mahwindi nemadrivers. I don't think igood idea vakaya vakaita yekubvisa public transport vachiisa mazuko avo. Vakangoda kungoitawo hunjira, vangoda kungoitawo kubhenefita mari vasingagoni kuzorana system yachona. I just came from South Africa to see. I know situation yekukwira mazuko munopakichwa kunge masaga mukati. Iyo nguva yekorona kudaiso vanhu vachingochema vanhu vachidini. Asi hazvina kana utsanana kana kawani, hazvitorina kana kawani, zvototi dai hurumende kana ine mwoyo nevanhu ichingobvisa zvemazuko vanhu vachingopilota sezvavaingoita kudhara, asi vongopiwawo mitemo yesocial distancing.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichizeya nevechidiki vanoita mabasa akasiyana-siyana munyika nezvenyaya yekupararira zvakanyanya kuita chirwere checovid-19. Tiri kutarisawo kuti zvirongwa zvehurumende zvakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zviri kukanganisa kana kubatsira sei mabasa ari kuitwa nevechidiki. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi nhasi manheru na8pm. Muineni Michael.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nevenyuro yeCNN yazivisa kuti iri kutsvaga vashandi sezvo ine mabasa mazhinji nekuti iri kutangidza imwe nhepfenyuro ichashanda iri yoga asi iri pasi peCNN. CNN inoti nhepfenyuro itsva iyi ichange ichizivikanwa nezita rekuti CNN Plus. CNN ndiyo yakatanga kutepfenyura nenzira inonzi cable muna 1980. Zvino inoti inoda kutangidzazve zvimwe zvitsva mukutakwa kwenhau nekupa vanhu zvirongwa zvavasati vamboona. Dzimwe nyanzvi mune zvekutapwa kwenhau dzinoti hadzioni chitsva chiri kuda kuitwa neCNN sezvo zvinhu zvose zvairi kuvimbisa vanhu zvichiwanikwa nhasi. Vanodzidzisa zvokutapwa kwenhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvina fundo Stan Mukasa vanoti hapana chitsva chiri kuda kuitwa neCNN chisiri kuitwa iko zvino zvikuru sei nemakambani akaita seYouTube, Facebook nemamwe. Vati sekuona kwachiri kuita munhu wose ane nhare mbozha anogona kutora mifananidzo kana video agoitengesera kune penyuro kana kungoisa pasocial media. Naizvozvo CNN vanoti haina chinhu chikuru chairi kuda kuunza kuvanhu.
Izvi ri kutyatyamadza vanhu, not everybody, but zvakafanana nemunhu anoti ndine poto inoshamisa yamusati mamboona munyika muno. Mupoto imomo mobika chibahwe, mananga nembambaira. Ndozvokuita veCNN vari kuti wane zvinhu zvitatu zvavada kuita. Chekutanga ndechekuratidza mashow zavakamboratidza kare kare chaizvo kuma1990s nekuma1980s and so on, wachifaa zvimwe achaita generate a lot of interest. Chechipiri, kuunza news dzakasiyana dzisingawanzobuda munhereke munhepfenyuroom TV stations, and news dzacho wari kupfungwa kuti dzichaita attract vanhu vanonzi manews junkies, vanhu vanoswera zuva raise vachingoona news bet. Chechitatu, wada kupa vanhu mukana wekuti kana une chauda kudzidzisa vanhu zvaunogona unozoona mukana wekuita izvozvo. Manje zvese zvinhu zviri zvisati izvozvo hapana chinhu chitsvapa. News dzakasiyana-siyana dziri unusual dzinogara dzirimo muYouTube. Kana ndida kuona news dzakadaro unoenda kuYouTube. Maprograms ekudhara chaizvo haakuunzwa kubva mudura yekare kare iwayo, hongu pamwe anga anakidzewa mwe vanhu, but hazvina chokwadi kuti zvinogenerata wanhu wakawanda kuti CNN yacho iwe nemari inoita kuti iwe profitable. Chimwe chinhu chenyereke chemanews junkies chekuti vanozounza news dzimwe dzisingapublishwe but dzinongobva muwanhu, ndo inonzi kuno kucitizen journalism. Citizen journalism ndeye wanhu waiva nemacellphone, ukaona panenge pachiitika zvinhau unotora mapikicha uvaisa munhereke musocial media. Saka hapana chinhu chitsvaba chiri kuuya kungoisa zvinhu zvese mupoto itsva yavanoti poto itsva. Hapana chichashamisira, hatina shuwa kuti zvichabuda sei.
So kuona kwenyu profesa, izvi zvichabatsira sei mukutapa nhau? Chii chichabatsira vatapi venhau nevanhu veruzhinji?
Kuwana kuona kuti pane zvimwe zvinhu zvanga zvisingaitwe here zvatingaite. Mukutapa nhau kuona kuti vangatara neinonzi citizen journalism ka. Citizen journalism ndeye vanhu vasiri vatapi venhau ba, asi vamwe vanhu zvavo. Kana uchigara kwamutoko uko, kana une cellphone yako ukasvika pane garwi riri kudya mburu, otora tikiti yacho iyoyo oiendesa kuCNN. Saka kutapa vanhu vanotapa nhau kusina vanhu maprofessional journalist anenge aripo, saka ichinzi citizen journalism. Chimwe chinhu changachiitwa kwemakore mazhinji chichangofadza vanhu ndechekuti chichapamidzira nhau idzo vanhu vachaona. Asi mazuva ano ka kwane nhau dzakawanda dzinobva kunzvimbo dzakawanda musocial media zvekuti handifungo kuti ichanyanya kubudirira, nekuti zvavada kuita zvekutoitwa kudharana zvino.
Avo vange vari vanodzidzisa zvekutapwa kwenhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania. Muzvina fundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania kwekare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro, ukuwo vanhu zviuru zviviri zvine makumi mashanu 2050 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Hurumende inoyambira vemabhizimisi kuti vasakwidza mitengo yezvinhu vachipomera mhirizhonga yakaitika kuSouth Africa. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.